Manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 8/2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
So dataisa mweya wekubatana pamberi. Dataisa mweya wekuda Zimbabwe pamberi. Tachibataita kuti ndoga. So pari zvino hangu tiri ni sapenda idiki. Pakabuda mubatanidzwa, amenu. Kune mwakana ngadzoki.
Vatenda ibiti vanoti kuumba mubatanidzwa kuvanopikisa kukona nganga murapwa achida.
Mari kwa uya 72 million do ya kashanda ya machina ya uya
Mari chikwereti ya kapi wakanzuri ya rare ne China yononoka kuuya
kwa pole tino batukura sika wate wane vese wato perewa doo saka wama ngujo ya kwa mare wa rupu wako afizibengu wato sema wama sekita za ekonomi
Nyanzvimi yadzezvo upfumi inoti Zimbabwe urikundikana kugadzirisa dambudziko rezvo upfumi nekunangana nezvinhu zvisina pundutso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatenda ibiti vanoti nyaya yekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dza 2018 inenge yakona nganga murapo achida. Zimbabwe ine mapato anopikisa anodarika makumi matanhatu uye vakawanda vanoti akasabatana anokundwa musarudzo nezanu PF. Mukuzeya nyaya yekuumba mubatanidzwa iyi tabata vabiti.
Handiri kuona kunge ma negotiations aya hapana kwaari kuenda nekuti tadzoka towanza ma negotiations kumarari. So kune mwana anoti akangodhakwa wakaenda parari otanga kutaura manje mujuru uya kwakati biti uya kwakati hazvidaroba. If we are genuine todaidzana topinzana murumu totaurana chokwadi imi makamira so imi makamira so imi makamira so topedza nyaya idzi tadzoka taita vamwe vanhu vedu vari selfish. Vamwe ndo vanofunga kuti vahombe spirit kana uri muhombeka unongodai uri kustate house. So dataisa mweya wekubatana pamberi. Dataisa mweya wekuda Zimbabwe pamberi. Tadzoka taita umbimbi ndoga. So pari zvino hangu ndiri ni satenda ibiti. Pakabuda mubatanidzwa amenu. Kune imwe akanenge atorwisa handione zvichibuda.
Asi muri kutaurirana henyu?
Hakutaurirana, tiri kutaurirana and we are going to give it every shot of our ounce of energy we have. We are going on that table bona fide and genuine. Because this thing can't fall on our shoulders.
Panga paine mashoko ekuti panogona kudaidzwa vana mutongi gavave kunze kuti vaidze kukuyananisa zvingashanda here?
Ndinowana kusenza but it's very regrettable kuti tingatadze kuti tiite disagreement. We've got very competent people in these parties. Mukaenda kuMDCT kune mukomana anonzi Douglas Monzora akanegotiate constitution. How can he fail? How can we fail to negotiate a political parties agreement? Mukaenda ku MDC yavangume kuna Washman who also negotiated this constitution. Mukaenda ku PDP ndiriko nana Gordon Moyo taka negotiate the constitution. How can we fail to do this? Mukaenda ku NPP kuna kwana Mamujuru vakada negotiate zvinotyisa vachiri ku Zanu PF. So how what is it that is failing us?
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatenda ibiti vari parunare muHarare. Nyaya yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura muHarare ichatora nguva yakareba sezvo China isati yapa kanzuro yeHarare mari yose yechikwereti inosvika mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemanomwe yakanyoreranwa pasi muna 2011 pakati pehurumende nebhanga rekuChina. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme.
Mari kwakauya 72 million do ya kashanda imwe chinaya chati yauya.
Saka imwe yacho iri kuuya rini uye chiji kupa kuti inonoke kuuya.
No, iyo takangoita risira kuti uye. Takaita risira. Tinovimba kuti inouya nenguva isipi zvayo. Takaita risira.
Pane chikonzero here chiri kuita kuti inonoke?
Zvikonzero zvinenge zviripo hazvo. Hatisi kuti tatarisira kuti mari uye nekuti ndizovimbiso dzatina.
Asi hamuna kukwanisa kuita zvimwe zvamanga muchisungirwa kuita here? Pane zviri kugadziriswa here? Zviri kufamba sei?
Hatina chatakatadza kuita. Asi vimbiso yekunzi mari yaakwa chigo nekuya iripo. Ndizvo zvatangomirira mari kuti iuye.
Saka mari iyoyo ikauya munenge maakugadzirisa zvinhu zvakaita sei apa?
Tinenge takuenda kuquarantine control. Kunogadzira mishina yekwarini control, toenda kuma waste water plant, kunogadzira futi ikoko zvoda kugadzira ikoko.
Saka kuri kuti yauya munenge mozopedza riini kugadzisa nyaya yemvura iyi, uye zvinenge zvoreva here kuti vanhu vanenge vaona mvura pasina matambudziko kuguta resiri Harare?
Mazuva ekuti tinopedza riini zvinobudikidza nekusvika kwenenge kwaita mari. Iko zvinotika kudzai kuti tinopedza mwedzi wakati hazvishande nekuti mari yacho haisi yapo.
Mutauriri weHarare City Council vaMike Uchideme vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano, avo vanoti Zimbabwe iri kundikana kugadzirisa dambudziko rezveupfumi nenyaya yekunangana nezvinhu zvisina pundutso. Tabvunza vaMugano kuti sei vachidaro.
Sapole tinobata kurasika kuti vanhu vese vatopererwa. Ndosaka vamangudzi vaifanotora mari yavo kubva kuAfrican Bank. Vachasema masectors eeconomy. Tine masectors anonzi mapharmaceuticals emishonga. Zimbabwe yanga iri pamberi peSouth Africa nemuAfrica mese pakugadzira mishonga. And chikamu icho tinacho makambani acho tinawo. Asi makambani iwayo vari kugomera nekuti havana working capital. Zimbabwe iri pamberi pahot culture. Izvi yakovhatekwa neEthiopia. Nekuti horticulture company ari kugomera nhau yechi working capital. Zimbabwe yanga iri pamberi manufacturing yanga iri panapa 2 vapaSouth Africa. Saka ndiwo masectors arifana kuti vamangudya vatore mari vakande vati inini tokupai capital working capital kwete kuti oda kuti kupa bondi. Unopa munhu akagara mari kuti chishanda kupa maincentive munhu ari kugadzira ndo pari kurasika ipapo. Saka apa omira neforge arina kwarinosvisa.
Saka tichitarisa muri kuti makambani anokwanisa kuti anga achivandudzwa ochitanga kuti anga achiita kuti vanhu vaone mabasa, nyika ikwanise kutengesa zvinhu zvekunze, vashandi vachiripo here umu Dr. Mugano, kana kuti vamwe vashandi vacho vapera kutiza vachienda kune dzimwe nyika idzodzi dzakuenda pamberi peZimbabwe?
Vamwe vakatiza icho chokwadi, asi Zimbabwe inyika ine vanhu vakadzidza zvikuru zvekuti hatingati vanhu havapo. Vanhu varipo. Pane gwaro rakaitwa ne World Bank rakabuda vhiki rakapera ita State of Affairs ye Zimbabwe economy, raitotaura kuti Zimbabwe ine vanhu vanokwanisa kuti nyika iende mberi. Chisipo vatungamiriri vari kuita mapolisi ndo vari kutisa mutsango, vari dzive basa varipo. Wese kumapharmaceuticals atoriko tiri kugadzira chito export, tinawo vanhu varipo. Asi kuti tiwedzere capacity tiweze production ndo pari kungoda mari yengoti de kabva nebve yasimuka. Vanhu varipo asi chisipo vatungamiri vepolisi ndo vasipa ndo vari kutirasa musango.
Semaonero enyu kuti zviitike zvamuri kutaura kuti mamwe makambani atange kushanda zvakanaka, hurumende ichivabatsirawo nemari kana maincentives aya, pangadiwe mari yakawanda zvakadii?
Kutaura kwaita tichiona magwaro aibva kuConfederation of Zimbabwe Industries vano vanoona zvemakambani panodiwa $2 billion. Asi tikatarisa tikatora chikamu nechikamu hatingadi 2 billion zuva rimwe chete. 200 million iyo yamangoja inoshandira zvinhu zvakawanda, nekuti tikatasema kambani Zimbabwe inyika iri diki, haisi inyika yakakura seChina kana seSouth Africa. Makambani edu tinokwanisa kutoaverenga neminwe yemako chaiyo kuti makambani chaiyo toti ndiro chaiyo chaiyo ndeapi. Haisi inyika kuti unorasika kuti makambani angasimuka ndeapi. Saka tikatora 200 million tikati makambani topa 10 million. Mamwe acho atodi 10 million. Mamwe makambani atodi mari sana Delta. Adi mari. Ada kuti panga pane environment yakanaka yebusiness, mitemo yakanaka. Yekungobvisa kana kungobvisa indigenization mumakambani. Zvinotonaka. Manje unoti hanzi Delta yoda kuunza mari mukambani semuenzanisa. Unzi kaite indigenize. Vanda kuunza mari acho havaunzika. Unoti kwa indigenize iyo yekuisa chero hauna.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro na vaMilton Shumba mugari wekuchingwizi kumasvingo tichivabvunza nezvemagariro avaiwo kuita kwavakaendeswa mushure mekunge vatamiswa nenyaya yemafashamu emvura kuutokwe mukosi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvemari yemuripo yavaimbenge vavimbiswa nehurumende makore akawanda apfuura.
Blessings zvatakambotaura pazuva achipera aya takambopedzera kutaura nichindibvunza nyaya yekuti mari yakabva kuJapan 1.9 million yaya waitaura nezvayo nichindibvunza kuti ko vanhu vachapiwa here vasati vabhadharwa. Izvozvo ndo zvataitaura tichiti kuda vachazotipa kana tava towards my election nekuti iye zvino vanhu vakazonzi taakukupai mari asi mari yataakukupai is only 20% yemari yevalue yemusha wako. Saka hatingati vanhu vakapiwa. Why? Because vamwe vakapiwa ari mahisa iye zvino vamwe vakupiwa ari mabhondi and vachipiwa 20%. Saka totoona kuti hazvisikutiitira zvakanaka. Chimwe chinhu chechipiri ndechokuti musi unowu mai mahofa vakauya vakati vanoda kusara kuma one hecta munofara vanoda kuenda kuchibumburu munyoresa. Saka havana clear cut point yavari kutinyatsokuchitaurira asi kuti tinongoona kuti vari they are just buying time kuti maybe tisvike kuma election nekuti vanonyatsoziva kuti vanhu vetope mukosi tisu vanhu vakanyanya kutambura. Saka kuda vanogoda kuti kana vakatitaurira ta towards the election kuchipa 20% kwavakaita nekutiimbisa kuti vatapinda kuchiumburu tiilindise chen maybe kuda tingafara asi tichibva kwatakabva tichibviswa. Ndiri kurangarira minister veirigation vamade vakataura ivo vachiti tiri kuenda kumese vanhu vetope mukosi muri kuenda kumadiridziro. Saka iye zvino takunzi toenda kuchiumburu kure kure ne kungasvika mvura ndo zvatisinganzwisisi kuti ko chii chavari kunyanya kutiomeserawo vanhu vetope mukosi.
Mati vanhu vakangopiwa zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% kwanga kwasara mari yanga ichifanira kuripwa vana.
Right. 20% ya toti musha wangu maybe wanga uchinzi $200 ndanga ndichizopiwa chikamu ndo 20% ye $200 ndandichipiwa. Saka hakuna mari yatingati yanga yasara. Vanhu vazhinji havasati vabhadharwa vari kungoti kana mushauri we5000 ari kupiwa 20% of that 5000 ndo mabhadharira vari kuita. So hatisi kuti just imagine kuti munhu ane musha wake uno wakavhaliwa kunzi 5000 opiwa 20% munhu iye haasi kubhadharwa.
Asi tichitarisa magariro amakaita ezvino izvi mungati zvave naniwo here?
Hapana chiri nani nokuti tiri muma 1 hecta vazhinji vedu vamwe vari kuma 4 hectares. Saka 1 hecta ndo paunofanira kurima ipapo ndo paunofanira kuti uwake musha wako ndo pane zvirugu matanga zvese ipapo. Saka hapana chatingati chiri nani isusu takavimbiswa mairigation.
VaMilton Shumba mugari wekuchingwizi vanga vari parunhare kuchingwizi kwakare kumasvingo.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Nhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Zvino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka ndaita hurukuro ini naamai Poshia Kandemiri chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington kuti tinzwe mabasa avari kuita kubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu amai Poshia Kandemiri.
Ndinokutendai zvakanyanya taMarvelous Nhlanganya uye.
Amai Kandemiri, tinoona imi pane mabasa amuri kuita ekubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha, titsanangurei kuti ndati mabasa aya?
Tino batira nzira dzakasiyana siyana. Zvatinoita ndezvekuti patinotaura nevabereki kana nehamanisha Mwari kumusha tinobvunza kuti vamwe vese vari sei zvikuru sei vavakidzani vatakakura tichiona kana kuti vatakasiya vari vana vadiki. Saka patinobvunza ipapo tinozwa kunzi ninga soso ningaita zvakati ningaita zvakati asi ninga hasunzwa zvakanaka. Saka zvakaitika ndezvekuti pandakambofona kumba kwedu kuvabereki vangu kuwaren park ndakanzwa nyaya yekuti pane mumwe mukomana trust chaino wako akanga aita dambudziko rekuita accident makore akati kuti apfuura aita accident kudaro akazobviswa rimwe gumbo saka anga asarwa negumbo 1 saka saizvozvo takangonoti mwana anga achitambudzika zvikuru ndati ndipei nhamba dzake ndione kuti ndingamubate sei asi before that munina wangu anonzi Sharon Mazenge Zemura ari kuEngland akanga atanga kumubatsirawo nenyaya yemaziso nekuti maziso ake anga atanga kuita dambudziko anga asanyatsoone zvakanaka saka takabvumirana kuti iye ochikondinya nezvemaziso ini kunokuwo ndochitanga kutarisana nezvekuti angakwanisiri kuwana gumbo riri artificial kana kuti prosthetic leg rekuti abatsirikane saka zvatakazoita manje ndakazotaura naye trust mbadanyatsomubvunza mbva anditsanangura mamiriro azvanga zvakaita ndikaona kuti semukomana wechidiki anga ari panguva yakaoma haana zvaakwanisa kuita negumbo rimwe chete haakwanisi kana kutomboita kana mabhinda uku kana kubatsira in any way.
Imi chii chakanyanya kukubatsai nyanya panyaya yemukomana uyu?
Chakanyanya kundibata chekutanga ndechekuti mwana uyu mwana mudiki ari panguva yekunge achishanda achishandira mhuri yake vabereki vake achivabatsira mukuita zvakawanda asi nekushaya gumbo kwaanga akaita anga asakwanisa kuita anything. The only thing chaaikwanisa kuita kungomuka ogeza ogara saka zvakare nekuona kuti isusu Mwari vakatiitira zvakanaka vakatikomborera vakakwanisa kutiunza kuno kwatiri kune mikana yakawanda saka takayeuka kuti hazvireve kuti kana uchinge wakuno kuAmerica hauchazive kuti vanhu vari kumusha vanoda kubatsirwa hanzi hatichinje mutupo nekuvhakacha saka takatuswa kuti tibatsire trust taakwanise kuzviraramira.
Mushure mekunge trust uyu aenda kunonzwa kuti makumbo aida ya maprosthetic aizoita mari yakawanda sei makazodi
ndopatakazoita GoFund saka ndakati trust atorwe video ndobva atorwa video achitaura zvaimunetsa nerubatsiro rwaaitsvaga vanhu vazhinji vakabatikana pakasa mumwe mudzimai akabatikana zvakanyanya akazondifonera akati mai kandemiri ndaona chinhu chamuri kuita mari yamuri kutsvaga iyi ndaona kuti imari yakawanda. KuZimbabwe pane kambani yandinoziva inobatsira vanoda rubatsiro rwemaprosthetic hands or legs saka inini chera trust akwanise kuenda kukambani iyoyo obva anowana rubatsiro zvechokwadiwo trust akaenda kukambani iyi asvika kukambani iyoyo kotochine takazopiwa igumbo iroro was a third yatakatapiwa kuchipatara zvekuti mari yatakazoreiza haina kuzombonyanya kutibata nekuti yakabva yataita zviri nani ikatokwana ikatozokwanisa kuti kumubatsira achienda kuchipatara achidzoka mari iyoyo ichitokwana saka takangotenda Mwari naizvozvo. Zita rekambani yakabatsira kuti trust awane gumbo ranga rine mutengo uri nani inonzi Rescue Rotary Club of Zimbabwe.
Imi pamakazowana gumbo izaidiwa natrust makanzwa sei?
Ini ndakabatikana zvakanyanya nekuti trust paakapiwa gumbo akapfeka bhutsu kune makumba ake ese akafamba akaenda kune vabereki vedu akanogara navo pasi akavatsanangurira zvakaitika aka varatidza tsoka dzake dzanga dzaakupfeka gumbo akafara zvakanyanya ndakanzwa kubatikana ndakanzwa zvakare kuzadziswa mumwoyo mangu kuti Mwari makanaka nekuti mufaro waakataridza trust wakanga uri mufaro wakanyanya. In his own words akati sisi Mwari ndewangu gore rino.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Poshia Kandemiri kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa maita zvenyu tatenda.
Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous Musanganya uye iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa michina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro inenge ichiona mashandiro anenge achita varairidzi maclass pamwe chetewo nemichina inonzi biometric system zvinowe zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarairidzi muhurukuro yedu. Tine munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadii kwamuri kuno chando chanetsa.
Hai, ndokushanduka kwemamiriro ekunze. VaMajongwe, nasida kuti mbokurukura nezvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarairidzi muzvikoro. Zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina yechizvino zvino yekuti varairidzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here, vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa. Munotambira sei zviitiko izvi sesangano repTUZ?
Chekutanga ndechekuti takati isu zvinhu izvi kunze kwenyika chaiko kune nyika dzakabudirira kuBritain nanhasi vanozviramba nepamusana pakuti zvinhu zveudzanyiriri ndo maremnants ecolonialism iwaya. Nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum, mari yekuenda kunotenga maCCTV yabveti muzvikoro zvakawanda, mabhazi hamuna, madeski hamuna, makombiyuta hamuna. Varairidzi havagoni kubikirwa tingwa dzebasa, vamwe vana vechikoro vanofenda. Saka mari iri kubva kupi? Chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva. Zvakatanga muHarare, zvatekeshera kuBuruwayo zvavako. Chatiri kuda chacho kuona chii? Toda kuona tichazipinda mutoireti here? Chii chatiri kuda kuona? Basa kuita education yacho vakutoikorovedza nekarikirami yavo ichai vounza izvozvi izvi zvinoita kuti murairidzi abva ava nhapwa pabasa.
Asi kamanzwiro atiri kuita vaMajongwe, izvi hazvinei nehurumende, zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina iyi.
Nyika yedu toiziva, hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga. Vakawanda vari muzvikoro muzivai kuti vanhu vezvekumapato vanenge vachinzi machairman emaFDC vanhu vanenge vachitotsvaga mari. Zvinhu zvinenge zvakapuwa approval kumusoro, asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndokukorera education system yedu kwavari kuita nepamusoro pokuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti atariswa kumashure.
Asi ka vaMajongwe, muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura nehunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi, haisiro here imwe yacho yetechnology yaakuitwawo nezvikoro izvozvo?
Chiripo ndechekuti hatisi kuda technology inouya kuzoita udzvanyiriri. Iye zvino tinoona kuti munyika muno kune technology inoita kuti tikwanise kuti vava access information, vana vakwanise kushandisa makombiyuta avo zvine progress mukati. Izvi zvinhu zviri pau izvi ibhudhog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe, vanofanira kuongororwa sehwai. Nekuti hakuna technology iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe mareports kuti tichangana musi wakati anga asimo. Iri nyika yanga ichiproducea maresults akanaka pasi rose. Tisu nyika muregion muno ine malecturer akatikisana nepasi rese. Saka tiedu yashata tiwirirani nekusora varairidzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza, kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro pabve paita sekunonzi pane mabhurakwara kandiwa yasmith.
Zvinhu zvamuri kuita mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo?
Minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo. Nekuti kunze kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zvichifanepese nekuti pane violence yakawanda iri kuitwa muzvikoro. Zvino munomu violence yacho iri kuitwa iri kuitirwa kupi?
Aiwa, maita basa vaMajongwe.
Maita basa.
Manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokuzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga, iko zvino tochimbokupai kambo watora mari kubva kuna Ja Praiser na Diamond Platinums. Kambo watora bari kubva kuna Ja Praiser na Diamond Platinum tava tasvika kumagumo echirongwa chedu sezo nguva yedu yapera regai tibotarisa misoro yenhau zvakare. Vatendai biti vanoti kumba mbatanidzwa kwevanopikisa kwaakunetsa nekuti hapana kuwirirana. Mari yechikwereti yakapiwa kanzuru yeHarare nebhanga rekuChina yononoka kuuya zvopa kuti kugadzirisa dambudziko remvura kunetse. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEastern Ndebele.